Be safe and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 22 kugumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro inyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvare mamombe vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari kuchikurubi. Bato itsva repatriotic Zimbabwe roshaya chivimbo nemashoko ava Frederick Shava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu 1555 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMashonaland East neZuro. Vanhu zana nevashanu 105 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe 295,631. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere 37,980. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu ane zvishanu zvine makumi matanhatu nevashanu 35,065. Miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe avo vari mujeri rechikurubhi mushure mokunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kaviri nematare vanonzi havasi kunzwa zvakanaka. Muzvare Mamombe nemutevedzeri wasachigaro mubato revechidiki reMDC Alliance Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo ine chekuita neCOVID-19 vachinzi vainge vataura nevatori venhau panze pedare raMagistrate muHarare. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushamisika kuti sei vamwe kubato riri kutonga reZANU-PF vari kuita misangano vasiri kusungwa. Masangano akaita seAmnesty International neHuman Rights Watch ari kupomera hurumende mhosva yokushandisa denda reCOVID-19 kudzvinyirira vanopikisa. Asi gurukota rezvomutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo hautarise kuti wabuda mumba mani. Munyori anoona nezvemagariro evanhu muMDC Alliance muzvare Maureen Kadimaunga vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuna muzvare Mamombe. Ngati nzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu weStudio 7.
Tashika kuchikurubhi tichida kuona vatungamiriri vedu vechidzimai avo vakabatwa mutirongo nemhosva dzavasina kupara vanoti ivo mutevedzeri vechidiki vese Zimbabwe yose MDC Alliance Cecilia Chimbiri, Honorable Johana Mamombe pamwe chete na Secretary for Mobilization and Recruitment kumadzimai kuboka riri remadzimai Zimbabwe yose mai vongaitome. Saka tashika ikoko tazokwanisa kuona Cecilia Chimbiri na leader vongaitome chete.
Ko semusina kukwanisa kuona Honorable Mamombe
nemhaka yekuti Honorable Johana Mamombe vanga vachinzi vari kurwara vatanga kunyunyuta nemudumbu mavo kuma 11 mangwanani ende mungu ya tasike kuma wantu kwa ndu kutaura hapana angata hawa wona angawe mkoti kana mnano ziliwa niche kuita neje mishonga kana neje medical saka tashika ndoku vata mboga arati chimirira kuta hapa mwacha shingirira wako ya kuvisitors bench asu kwa tuzo ya wasungwa wa zinji wangu wa shuhu ya wa chungu tanangula kuna nambuya katika tuma prison officers kuta ui muna kutoreza mere aku zongo nyoka aluku mburuka pasi
muzare mamombe wa aluku nzi wanga wachiti chii chiriku wanieta
aluku tiguvu rake ruku donzera mkati ende basungo vashinji wanga aluku kakama zikane janga shiruku itika kuna honorable Joanna Mamombe saka pangua iyoyo changati na mea mafume wava iwo segweta wate aiwa chindi bumiza indi pinde mkati dino uona state ya wari sezo wari uwa ndatu fambira kuna panu segweta
waa bumizu kwaere kuwa uona iwo wa mafumi
vejeri ma prison officers wate aiwa iso zati kwa nisi kutijitike asata kuja nche kutijito ti mkoti aende ne chimbi anotarisa kutichichi rukuneza saka mkoti aenda kuya ndokubva dzoka ndokubva anosheedza umwe mukoti zvakare ndokubva vaenda zvakare ndokubva vadzoka vakati isusu maonera tazviita zvina zvina kumira zvakanaka saka takuchifonera machiremba tofonera zvakare ambulance iye ivatakure saka zvadaro ivo vatiwo havangwa kwanise kuti panguva iyo vazive kuti mudumbu muri kurwadza umu guvhu riri kudonza iri chingava chiri chii asi zvaakutoda kuti vaongorerwe nevane unyanzvi hwezvemudumbu
Mabva kujeri vechikurubhi mazo kwanisa here kunzwa kuti vangava kunzwawo sei
ndazo kwanisa kuwana runare wabva kune munhu ariko kuchikurubhi maximum prison ataura kuti aiwa ambulance yaya chisvika manje ende ivo vachipinzwa muambulance kuti vaende vanoona specialist ane chekuita nezvekurwadza kwemidumbu nezvimwe zvinhu zvakadaro kuitira kuti vabatsirike isusuwo zvataitawo nechimbi ndezvekuti tazivisa lawyer wavo uyezve tikazivisa machiremba eduwo zvakare vakwanisa kuenda ikoko nevamwe vachiri vakangomirira kuti vanzwe kuti zvinonzi kudii kuitira kuti vabatsire
munyori anoona nezvemagariro evanhu muMDC Alliance Muzvare Maureen Kadimaunga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Ja reza matongere enyika re Patriotic Zimbabwe rinoti mashoko akataurwa negurugota idzva rezve kudzidzana nedzimwe nyika va Frederick Shava ekuti bazi ravo richashanda pamwe chete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira upfumi nemagariro akanaka chose asi harioni paine chinobuda vashava vakataura mashoko aya nechipiri vachitanga basa vachiti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kumirira nyika munyika dzavari nekudaro hurumende inofanirwa kuwedzera kudzidzana nekushanda pamwe nevanhu ava kuitira kuti nyika ibatsirike vakatiwo bazi ravo richashanda zvakasimba mukudzidzana navo kuitira kuti nyika ibatsirike kubva kuvamiriri venyika ava Asi munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic Zimbabwe vapishai musauraya vanoti havaoni paine chinoshanduka sezvo mashoko akataurwa navashava aya agara achingotaurwa naaniani zvake anenge atora chigaro chegurukota mubazi iri asi pasina chinoshanduka vana veZimbabwe vari kunze vanonzi vari kubatsira zvakanyanya mune zveupfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira kumusha asi vanonyunyuta kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko kana yave nguva yokuvhota sezvo vasiri kubvumidzwa kuvhota vari munyika dzavagere ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava muchauraya
Patriotic Zimbabwe tinoona chiri chinhu chakanaka ichocho kudai chiri zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe but hationi zvedu ivo vashava nehurumende yavo vari serious about that because tinoona kuti maZimbabwens nguva zhinji vane maforeign currency remittances vanoita kuZimbabwe bachita develop wamwacho wachi developa kumisha dhavu and so on. Yisi mudino fume wenyika ni makariro. But tinono shakari kuti. Pane mikana ya kaita seku vota ya wano rambizwa. Iwo shakari wanawezi babu ya usarati kuti. Ati kwa nisi kuti titi wari serious uku wachida marema diaspora. Uku wachiwa nyima kwa zero seku vota. Ndiwo pochete petino pokana na iwo wa shavane umende yao. Kuti kana wari serious. Mazimbabwe zari kunze wanafano kufumizwa kufota.
Pane chamunga tichi chaere chawiswa na vashava pamashoko awa. Tishona kuti makuru kota akambo ya pamberi pao waingota urashimwecha zvekuti varikuda kudyidzana nevana vezimbabwe wari kunze kwenyika.
Akisikona pane chichwa siripo hapo ndikona vanhu vari vanhu varikuedza kutsvaga utano mukati kufungidzira kuti vangaita vangaspika huku nedzimwe nyika vachingotaura kuti dzapi taengage vana vedu vari kunze. But isu sevazimbabwens vari muno nevari kunze tinoziva kuti they are not serious. Varikuedza kuvhare vanhu. Baru vare nyika dzese kuti vafungidzira kuti pane zvavari kuita patozi kuti hapana zvavari kuita because vana vedu vari kunze hawani havabvumiswi kuvhota. Kechipiri vanostruggle kuti vawanire vana vavo mapassports enyika yavo chaiyo yezimbabwe. Saka zvinhu zvakatoomere mazimbabwens ari kunze kwenyika. Saka hapana chitsva chiri ipapo chekuti pane zvitsva zviri kuitika, hapana zvachose.
Panyaya yekuvhota vamuchauraya, hurumende yagara ichitaura kuti hapana munhu anorambidzwa kuvhota. Vanhu vakasununguka kungodzokera kuzimbabwe vachivhota munguva yesarudzo kusvika zvinhu zvazonaka kuti zimbabwe yakwanisa kuwana mari dzekuti vange vachiita kuti vanhu vavhote vari kwavari. Zvinhu zvamungataura.
Panyaya iyoyo tirikuona kuti vari kupa vachitorera because kana munhu achiti ari kunze kwenyika ati vanobvumiswa kuya kundovhota vanhu vechitotouya kuno kuzimbabwe kuti varejesa kuvhota. Pamwe pacho vanosungwa, pamwe pacho cost yekuya kuzimbabwe kunoku zvinoramba. Toziva kuti nyika zhinji munhu unokwanisa kuapply kuvhota uri kunze kwenyika iyo. Sekuti vana vezimbabwe ngavapuwe mukana iwowo kuti vanokwanisa kurejesa vari kunze kwenyika vachikwanisa futi kuita mamailing votes. Takawana musarudzo dzakabva kuendikwe kuamerica izvozvizvi kumazuva ecovid-19 aa. Vanhu vaivhota vari kune nzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa maonline systems. Tokuti Zimbabwe iyo itori neministry yeICT vanozvitadza weri kuti zvikwanise kuitika izvozvo. Kurerutsira vana vezimbabwe dziweye vanotumisira ndiyo mari kuzimbabwe kuno. Vanoshandisa online methods. Ngavangopuwa mukana iwo woita online voter registration and voting itself.
Avo vange vari munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic Zimbabwe vapishai muchauraya vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuManicaland. Masangano anorira kodzero dzevanhu anoti kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakabudirira muNational Assembly neZuro kunodzorera shure utongi hwejekerere pamwe nezvakasarudzwa nevanhu pavakaumba bumbiro remutemo wenyika rakatanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vati kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakatambirwa neNational Assembly kunodzorera kumashure utongo hwejekerere vakapa muenzaniso wekuti mutungamiriri wenyika anenge ava nemasimba ekudoma vatongi vematare kubva kumatare epasi kuenda kumatare epamusoro.
Isu seZimurais takagara tataura kuti Amendment Bill number 2 inotyora bumbiro remutemo nenzira dzakawanda. Inodzosera mumashure magains atanga tameka panyaya yekupromota constitutionalism. Munoona nyaya yekuapoindwa kwemajudges mubumbiro redu remutemo yanga iri process yanga iri very transparent. Asine kuda kweamendment iyo hii yava kuendeswa kusenate, transparency necompetence zvatorwa zvikarashwa musango.
Vabere vatiwo chinonyanyovashungurudza inyaya yekuti bumbiro remutemo yenyika rava kutoiswa zvigamba bumbiro iri risati rashandiswa zvizere.
Chinhu chikuru chinotishungurudza ndiyoyo nyaya yekuti bumbiro remutemo risati ratopedza kuti ringe richitsvenenzverwa yatinoti realignment yemitemo iyayi. Ratotanga zvekare kutobvaruwa bvaruwa richiiswa zvigamu. Saka tinoona sekuti iwayo mamember of parliament ivavo 191 vavhotera bumbiro iroriri kuti richinjwe, rishandurwe, risakadzwe. Vaita zvinhu zvakashata stereki.
Mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe, vaMavelas Kumalo, vatiwo tariro yavo yanga iri yekuti bumbiro remutemo yenyika ritange kushanda zvakazara risati rachinjwa.
Tari zino isusu hatikwanisi kunge tisiti iprogressive section iyaisi pama amendments ese ayo. Nokuti seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuti constitution iyi kubva zvayakaiswa mugore ra 2013. Tava kusvika makore anokwana masere 8 years isati yaimplimentwa zvizere. Saka isusu tiri kuti ngatitangei taimplimenta constitution iyoyi toona kuti inenge ichifamba sei. Patinozenge taona kuti apa inenge iri kusarira kana kuti hazvizi kunyatsofamba zvakanaka, totizotanga kuva nedialogue rekuti toita sei. Kana zvichizokodzera kuti tiamende, tozoamenda.
Vachitaura nevatori venhaunhasi muHarare, mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vati sebato vakazeya kuvandudzwa kwebumbiro renyika, vakati vakaona riine zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati vane mufaro mukuru nekubudirira kwebhiri iri muNational Assembly. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi. Nengo dzeNational Assembly zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika, asi nengo makumi maviri nembiri dzakavhotera kusavandudzwa kwebumbiro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Apo hurumende iri pakati pekuvandudza mitemo ine chekuita nemudyandegere, vamwe vanhu vari pamudyandegere vari kuchema kuti vave kudya nhoko dzezvironda sezvo mari dzavanowana dzisingavakwanire. Vanoti kuchinja-chinja kunoita hurumende mitemo ine chekuita nezveupfumi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti vaone nhamo iyi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemagariro evanhu nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu kubva kunasa kuti isvike pamadhora makumi matanhatu emari yekuamerica. Pari zvino vanhu vari kutambira madhora makumi maviri nemashanu, uye vaMavhima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora makumi mana munguva pfupi iri kutevera, yozosviswa pamadhora makumi matanhatu pakunopera kwe gore. Asi vakwegura vakawanda vanoti vari kuyaura nekuda kwekutambiriswa mutero wembwa. Vamunyaradzi Mukwada vakashanda kwemakore anoda kusvika makumi mana mukanzuro yeguta reBulawayo. Vamukwada, avo vanove nhengo yeBulawayo City Pensioners Association, ndemumwe wevanhu vakataura neStudio 7 mushure memusangano wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura nekomiti yeparamende inoona nezvemari nebudiriro, wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro pebhiri rekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemudyandegere kana kuti Pension and Provident Funds Bill. Vamukwada vanoti vaive nebasa raivawanisa muhoro waive wakanaka zvikuru zvekuti vakakwanisa kuita zvinhu zvakawanda kusanganisira kutenga imba nemotokari mbiri. Asi pari zvino vanoti vari kurarama upenyu hwehwa kumukwaku nekuti mari yemudyandegere yavari kuwana haivakwanire.
Kana ndichihora less than 2000 pamwedzi, imba yangu inoita 1500, motokari license per quarter iri kuita 4400 and something, which is 5,000. Radio mumba mangu, the TV iri kuita iyo 1,200 per year. Zvinhu zvese izvozvi izvi nepolisi handichazvikwanisi kuzvibvisa. Izvi neini ndakamira pano, I've got no police anymore. Kana ndikafa nhasi ini nemudzimai wangu, tikafa taakutomirira popas burial.
VaLucas Munyika, avo vakapindawo mumusangano wekunzwa pamusoro pePensions and Provident Funds Bill, vakashandawo kwemakore akawanda kukambani yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO. VaMunyika vanoti huori ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti vanhu vari pamudyandegere vasava nemari dzakaringana. retired Colonel Brian Spambi, ndomwe awo vari pamuchikandigere. VaSpambi vanoti kuve pamuchikandigere chinhu chaiye murika, asi vanoti nekuda kwekuchinja chinja kwemitemo ine chekuita nezveupfumi munyika, ruzhinji rwevanhu vari pamuchikandigere ruri kurarama upenyu hwakaoma.
Waiti ukawana muchikandigere wako waikwanisa kutawo muchikandigere wodya wakagara, because haikwana kuti utenge imba ugotanga business ugosara nechange pamari yelump sum usati wasvika pamari yemonthly. But iko zvinezvi mari yacho haichina basa, kana iri RTGs hakuna chaunotenga naye, because vana vanoda US kurarama kwatiridza kurarama nokutopuwa nevana ndovakutotarisira kuchengeta pension. Asina vanhu vabatsira upenyu hwakavaomera zvisingabviri.
Pasi pemitemo yemunyika, vanhu vose vanoshanda mumakambani akazvimirira oga kana muhurumende vanobatirwa mari inoenda kuNational Social Security Authority kana kuti NASA, uye vozopiwa chidimbu chemari iyi sechikamu chepenjeni kana vachinge vasiya basa. Asi pave nenguva yakareba vanhu vakawanda vachinyunyuta kuti mari iyi haina zvainokwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaFelix Chari vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti mari yevanhu vari pamudyandigere ishaye simba.
Hazvipereri kana kutangira kune vari pamudyandigere ava, asi zvinoratidza kuipa kumamiriro eupfumi munyika. Dambudziko iri rinounzwa nekushaya simba kunoita mari yenyika nokuzotora nguva kukwidziridza mihoro yevari pamudyandigere ava.
Pamwe ari kugunun'unawo kuti kuNASA kune huori, izvo zvakasungisa mamwe makurukota maviri aive kubazi rezvevashandi anoti amai Priska Mpfumira naamai Petronella Kagonye vachipomerwa mhosva dzeuori. Pari zvino paramende iri mushishi kuvandudza mitemo ine chekuita nezvepenjeni kana kuti Pension and Providence Funds Bill. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Papers TV Network inoti gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vazivisa kuti hurumende yave kutangidza kusabhadhara varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Zimlife.com rinoti vanozviti ndivo munyori mukuru webato rePeople's Democratic Party vaBenjamin Rukanda vazivisa kuti nhasi vachaenda kumatare edzimhosva kuti vamise kudzokera kuparamende kwavatendai biti nevamwe vashanu vebato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Mhlanganya huye tinze zvainazvo paLet's Talk. Ngatikurukurei.
Yekuti timbonzwa chiri kutaurwa nevatsigiri vechirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nemusi wechishanu chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye.
Kwazwai ini ndinoitwa Dokaranga, ndiri kuno kuku Charlotte, North Carolina. Ndinokurudzira veruzhinji kuti vamai venhomba kuitira kuti dzivirira chirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chiri kupararira pasi rese. Zvandinokurudzira ndezvekuti veruzhinji vamai venhomba ichirekomendwa kana inorekomendwa neWorld Health Organization, nekuti veruzhinji varambe vachitevedzera zvinokurudzirwa neWorld Health Organization in terms of social distancing, yatagara chitaura nokuti macrowds asawanda, uye kuti vanhu varambe vachi va hygienic pese pavari kugeza maoko, pane kuti kana munhu uchihotsera usahotserera maoko. Ndo zvimwe zvatingakurudzira, nokuti chirwere cheCOVID-19 chichipo, kusvika vanhu vakawanda vabayiwa nhomba, chicharamba chichitatarizana nacho chirwere
cheCOVID-19. COVID-19 nokukumbirawo kuti dai vatungamiriri vakuru vakuru vese nevakazvimiririra vega vangokwanisa kubatsira vezveutano nokuti kuno ku South Africa kwandiri ndakamboendawo kune chimwe chipatara chihombe chekuno kueastern cape asi unotoona kuti panorapirwa vanhu vane COVID-19 nemaconditions avo nemabatirwe avo zvakatosiyana ende vanotori newadhi yavo itori yakazomiririra tokuti haitombobatanikana nemamwe mawadhi saka dai Zimbabwe yakukwanisa kuita zvakadaro zvekuti vanongobatsirawo varwere vakadaro but chakunetsa ndechekuti kuzimbabwe kwacho kwazara huri ende kuti tiwanewo wekuchemera tiri kumushaya
I was able to get a passport from Zimbabwe. Anenge achitora mafoto panzvimbo iyoyo vachishandisa bhachi reSotho replay 1 apa laini inenge ine vanhu vakawanda vanachimbozotiridzana bhachi iroro cherezvauro chinyatsokureiwa nesanitizer but ndakaona sokuti zvine izvozvo nevanhu vacho vanenge vachiita izvozvo vanhuwo zvavo saka embassy vaifanira kugadzirisa ipapo panhu yekuti kana vanhu vachipfeka bhachi rimwe chete vakawanda vakuru nevadiki kana nevana bhachi dema iroro ndakaona sokuti chimwe chinhu chakaipa chingakonzesa chirwere checovid-19 nekuda kwekupfeka bhachi rimwe chete iroro uye futi nekugara pasiti imwe chete
makadini makadini mhuri yezimbabwe zita ndinoitwa Elder Gates Sindi ndiri muno mubotswana ine hangu nhau yandinayo ndeyekuti tiri kuchemawo kubatsirwa nekuchengetedzwawo mukati menyika dzatinenge tiri tichishanda matinenge takaenda kunoshawa asi taingochema kuhurumende kuti dai hurumende ichitaurawo nevakuru vedzimwe nyika matinenge tiri kuti tigonewo kuchengetedzwa tisashungurudzwa tibatwewo zvakanaka kuti pane pamwe pekuti unongochitoshanda uchitochiya upenyu hwako pane pamwe pekuti unongochitoshanda uchitotyawo kuti ndichazonzi zvakati tinoziva kuti tina vamiririri vakatimirira mukati menyika nenyika dzatinenge tiri asi nekuda kwekuti havagoni kuzoona mararamiro atetichiita asi tinongochemawo kuhurumende kuti hurumende ipagadzirisiwo ipako tichengetedzewo tingogarawo zvakanaka
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri nhamba dzekuti mutumire mameseji enyu hadzisi kushanda tichakuzivisai kana zvese zvagadziriswa zvakare muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vari kukurudzira vemabhizimisi kuti vabhadhare vashandi vavo pavanenge vatora nguva yekuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19 mukuedza kwavo kukurudzira vanhu muamerica kuti vabayiwe nhomba yecovid-19 vabiden vakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo nguva yavanenge vatora kunobayiwa nhomba nenguva yavanotora kuti vakwanise kudzoka kubasa vachiti hurumende ichabatsira vashandirwi neimwe nzira pakubhadharwa kwemitero yemakambani avo vabiden vati hapana chizvarwa cheamerica chinofanirwa kurasikirwa nemari apo anenge achiita zvinobatsira nyika sekubayiwa nhomba yecovid-19 vabiden vataura izvi paziviswa kuti vanhu vanoita mamiriyoni mazana maviri vabayiwa nhomba yecovid-19 kusvika pari zvino vachitora utongi musi wa20 ndira gore rino vabiden vakazivisa chinangwa chavo chekuti vanhu vanoita zana remamiriyoni vave vabayiwa nhomba yecovid-19 vabiden vasati vasvitsa zana remazuva vachitonga sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi muzvare mamombe vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari kuchikurubi bato idzva repatriotic zimbabwe roshaya chivimbo nemashoko ava Frederick Shava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.